Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro, ndira 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka Minister weNational Security akatora pasiri pake apa pekuti pe interception of communications. Aiwa, vamunangagwa vakati ndepangu ndega.
Dare repamusoro rinoti hurumende ngaivhure masaisai eInternet sezvo zvakaitwa zvisiri pamutemo.
Vakatanga kutirova, vakatirova pa 2 rounds pamunhu vachitenderera vanhu vese. Ngwari 2 masoja ivana.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions uye mumiririri weHarare North mudare reparamende vari nhengo yeMDC varasti makamu vasungwa muHarare nhasi. Nhasi izuva rekurangarira muchakabvu Martin Luther King muAmerica avo vairwira kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimo yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti masaisai ese munyika avhurwe sezvo gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Muda Ncube vakatyora bumbiro remutemo. Dare iri harina haro kutonga kuti mutemo weinterception of communications wacho unotyora here bumbiro remutemo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaOwen Tagu vatura mutongo wekuti vaNcube segurukota havana masimba ekuvharisa masaisai eInternet. Vabva vati hurumende inofanirwa kuwanisa vanhu mukana wekuenda pamasaisai eInternet pasina kupota ichimbodzima-dzima izvo yakatanga kuita svondo rapera. Vachitaura nevatori venhau mushure mekuturwa kwemutongo uyu, rimwe gweta ranga richimirira Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakakwidza nyaya iyi kumatare, vaEric Matinenga vati kunyange zvinhu zvakaita seWhatsApp, Facebook neTwitter zvinofanirwa kuvhurwa.
Hati munozva kuti mazuva apfuura aya waiti WhatsApp hauna, Facebook hauna, internet hauna. Saka patanga tiri kumudare pamberi pa judge Tagu, tachida kuti judge takasungirirwa pa internet apa, saka tokumirwa kuti mupatsunure kuti vanhu vadi vaite internet. Saka iye zvino izvi judge vati aya ngavatsunure kuti munhu wese awatsure, munhu wese aende pa Facebook, ma various platform amungoziva aya amunotaura kuti muite zvakanaka. Saka ndo zvataura judge masikata.
Vamatinenga vatsinira kuti dare rabvumiranawo nezvavakatura kwariri vachiti gurukota rinoona nezvevasori rakazvipa masimba arisina.
Tiri pamutemo wenyika, pabumbiro remutemo wenyika. Minister wega wega anopiwa masimba naPresident. President futi pavari ipapo vanokwanisa kuzvipa masimba vega kuti apa ndepangwa, apa ndepa minister ngana, apa ndepa minister ngana. Saka Minister weNational Security akatora pasiri pake apa pekuti pe interception of communications. Aiwa, vamunangagwa vakati ndepangu ndega.
Gweta rekumisa Zimbabwe vakuda hove vati vafadzwa zvikuru nemutongo uyu.
Tinofara kuti koti yavumira kuti tivhure masaisai because vataura kuti nyaya yekuti tivhure masaisai haisi pamutemo.
Muchuchusi wehurumende vafara ichingwere vanga vakumbira kudare kuti nyaya izonzwikwa musi wechitatu vachiti vanga vasati vaona mapepa kubva kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoashandisa mudare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nezvenyaya iyi. Vamwe vainge vaendeswa kumatare vanosanganisira vaMnangagwa, mukuru wevasori vaIsaac Moyo, venhare mbozha vanoti Econet Wireless, Telecel Net One uye Potras. Masangano akawanda pasi rino kusanganisira United Nations anga achisvora zvikuru hurumende nedanho rekuvhara masaisai iri. Vemabhizimusi vange vachichema-chema kuti vari kurasikirwa nemari yakawanda. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vakati vainge vaita izvi kuedza kumisa kuratidzira kwainge kwaitwa nevanhu vavanoti vaida kupidugura hurumende kunyange vanhu ava vari kuti havasi kufara nemamiriro akaita upfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America.
Munyori mukuru musangano rinomiririra vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vasungwa muHarare nhasi maererano nekuratidzira kwakaitwa svondo rapera uko kwakasiya veruzhinji vave kutyira upenyu hwavo sezvo vachinzi vari kurohwa nemasoja mudzimba. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamoyo vanonzi vasungwa nhasi mangwana nepavasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachibva kuChina uko kwavanga vaenda kunoshanya. Mutauriri wemapurisa Amai Cherit Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti vamoyo vasungwa maererano nemhirizhonga yakaitika munyika svondo rapera zvichitevera kuramwa mabasa kwakarongwa neZCTU. Rimwe remagweta avamoyo vatinashe mundawarara vaudza Studio 7 parunhare vari kukamba yemapurisa yeHarare Central kuti vamoyo vapomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mapurisa anonzi asungawo vaRusty Markham vanove nhengo yeMDC inomirira Harare North muparamende vachivapomera mhosva yekuita zvemhirizhonga musi wechipiri svondo rapera mukuratidzira kwakaitwa neveruzhinji. Asi gweta ravaMarkham vaObey Shava vaudzawo Studio 7 parunhare kuti vaMarkham vakanga vasiri munyika musi wavari kunzi vakaita zvemhirizhonga uyu. Zvichakadaro vanhu vakawanda vanoti vatiza mudzimba dzavo vachinotsvaga upoteri kune dzimwe nzvimbo zvichitevera kupindirwa mudzimba kwavanoti vari kuitwa nemasoja achivarova. Mumwe mugari wokudziva rasekwa vaKenyas Jimu vaudza Studio 7 vari pane imwe imba yavaenda kunotsvaga upoteri kuHatfield kana kuti Safe House kuti masoja arura kwavanogara zvavapa kuti vasiye mhuri yavo. VaJimu vanoti vakapindirwa mumba nezuro nemasoja akanga akapakatira zvombo akavazvindikita.
Vamusaka painzi tipetudze kansela inyaya yekupa mari. Ndikati haina hapana kansela inipa mari. Ndopavabva tangondirwa nemacheni nemawires vachindumburudza masweji.
Mumwe mugari wekumarondera vaDarlington Mandiva vanotiwo vatizira kuHarare sezvo kumarondera kusisagarike.
So pakadedza vanhu vese vachibuda panze vakangodzosera just a few elderly people vavhoenda nesu pachiground basketball ground chitipadhuze nepatinogara. Vaenda nezvivhotora dzikapasi pavatanga kutirova. Pavakatanga kutirova vakatirova about 2 rounds pamunhu vachitenderera vanhu vese. Ngwari tu masoja vapedza vabva vazotisecha. Saka pavakatisecha mwalet mangu manga mune pamune chitupa changu kuseri kwacho kwangu nemembership card rangu reMTC. Pavakaona iroro vakabva vataura vakati raiti ndo vanhu vatiri kuda ava. Ndima vanhu muri kufamba muchipwanya zvinhu muchiita sei muchiita sei. Tiudzei kuti chamisa akakutumai kuenda kunoita sei. And then vakabva vatanga kundirova inini. Vamwe vese ava vanga vasisinei navo.
Nhengo yesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union vaAlistair Pfunye vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasina kurohwa nemasoja vaendawo kunotsvaga upoteri vachiti masoja ave nemazuva achivatsvaga usiku pamba pavo achivashaya. Amai Lenita Kaunye vanogara musha wekuwadzana vaudzawo Studio 7 kuti vave kutyira upenyu hwemhuri yavo vachiti vari kutya kudzokera kumba kwavo zvichitevera kurohwa kwavakaitwa nemasoja.
Takauya tikatorwa kumba chinzi tapwa nyemba yemusoja, tabva takurwa nemota vataendeswa kustadium, vatanorariswa pasi, vatakurohwa. Ndopakazoya mukadzi wemurume watainzi kumba kwatakapwanya. Ndobva azoti tatopedza kurwa tagariswa mumahuswa. Ndopandakazobvunzwa kunzi nemukadzi wewe. Vakabvunzwa kunzi uyo vamai vanga vari peri. Ndopakazoti vanga vasipo. Ndopandakareleaswa zvanzi chidzokerai kumba, asi tatorohwa kudhara.
Mashoko atiri kutambira anotiwo masoja aswera achirova vanhu mudziva rasekwanhasi, asi haana chikonzero chaataura kuti ari kuroverei vanhu. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja vaOverson Mugwisi kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vamugwisi vakaudza vatori venhau nemugovera kuti pane vaimbova muchiuto vari kushandisa yunifomu dzechisoja kuita zvekurova vanhu vachisvibisa zita remauto, asi masoja anonzi ari kurova vanhu aya ari kufamba nemotokari dzemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvichakadaro, sangano sachigaro wesangano reZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekushandiswa kwemauto mukuedza kudzivirira kumisa kuratidzira. Vanoti vari kuda kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaiita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zviri kuitika munyika hazvifadzi, considering kuti taifunga kuti takasiya zvakaitika musi wa1 August 2018 kumashure kwedu. Tava kuenda mberi takanangana nekusimudzira upfumi hwenyika nekodzero dzevanhu. Hatina kufunga kuti pachava zvakare neimwe taridziro ingange ine mhirishonga sezvakatora nzvimbo kubva musi wemuvhuro kusvika musi wechitatu. Saka nanhasi tiri kungoti kumativi ese vazvibate, nokuti vanhu vane kodzero dzavo. Vanotarizira vatarizire parunyararo, nokuti ndivo zvinotaura bumbiro redu remutemo. Constitution yedu section 59 inotendera kuti vanhu vatarizire zvavanenge vachinyunyuta nazvo, asi murunyararo, vasingakanganisiwo kodzero dzevamwe. Nehurumende inova ndiyo yatinoti inotakura mhirishonga dzese idzi kana dzaitika. Pavanenge vachida kuti vadzorere runyararo parwange rwuri, tinovakumbirisa chose kuti vasevenzese mapurisa kunyanya-nyanya vane basa rekuchengetedza runyararo, kwete kuunza vemauto. Nokuti vemauto nezvavakadzidziswa vakadzidziswa kushandisa pfuti dzinouraya. Saka tinenge tichida kuti tidzivirire kuti pasave nekurasikirwa kweupenyu. Ndo zvatiri kuedza kuti tione kuti tingataura nezvazvo here pazuva ramangwana muvhuro kana kuti musi wechitatu. Tine vanhu isu vachiri muground vari kuita ongororo yatinoti monitoring yedu iyai, kuti tione impact yacho chaiyo on human rights yakaitika. Tichapa epresa musi wechipiri. Mukazoteerera muchanzwa tichitaura nezvatiri kurekomenda kuti zviitwe, kuti tive nerunyararo chairwo rwakasimba kwenguva dziri kuuya dzese idzi. Ndizvo zvatakatarirana nazvo.
Pane urongwa here wekuti munge muchitaurirana nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha here?
Ya, ndo zvatiri kuedza kuita. Ingangoti ino mazuva mashomapfuura iwanaya zvanga zvisingagoneki, nokuti ranga riri barira manya chairo. Asi kutanga mangwana ndingangoti hangu bhizinesi kuona kwatakaita kuongorora rinenge ranga rava nomal zvadzokera apa zvinotarirwa kunge zviri. Asi vamwe vanga vasiri kukwanisa kufamba, nokuti makombi anonyanya fambisa vanhu munomu mazhinji anga akapakwa asiri kufamba. Saka nedanho rakatorwa nehurumende iri kuti kuve nepublic transport yakati kuti yezupuko, kuti tichange tichigadziridza kuti tisangana nehurumende nenyaya iyoyi.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi muAmerica izuva rekurangarira mufundisi airwira kodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King Jr. avo vakaurawa muna 1968. Mufundisi King vakapiwa mubairo weNobel Peace Prize muna 1964 nekurwira kodzero dzevanhu murunyararo. Mudzidzisi wezvekudyidzana nedzimwe nyika paState University of California, Dr. Angela Gapa, vanoti kuti Dr. Martin Luther King vapiwe zuva rekuzorora nehurumende yeAmerica, chiratidzo chekucherechedzwa kwemabasa akanaka avakaita vari vapenyu. Dr. Gapa vanoti zvidzidziso zvakasiyiwa nava Martin Luther King Jr. zviri kubatsira vanhu venyika zhinji mumashandiro avo nevamwe uye vakaratidza kuti munhu anogona kuchinja pfungwa dzevamwe pasina kurwisana. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Gapa kuti tinzwisise pamusoro pava King.
Martin Luther King aiva mukuru mukuru, aiva mufundisi weBaptist Church. Aiirwira maequal rights evanhu vatema muAmerica. Saka aitaura through maministry ake mumacommunity aigara, vachiita mamarches, vachiprotesta. Ainyanyoda zvinhu zvisiri violent, saka inonzi civil disobedience kana kuti kuprotesta maprotests mamarches, senzira yekukurudzira equality yevanhu vatema muAmerica.
Shatingati vanhu vakadzidza kubva kuna Martin Luther King chii?
Chanyanya ndechekuti unogona kushandisa mashoko kuti uwane inonzi mobilization yekuunza vanhu kuti vaite together for a common cause. Anozivikanirwa izvozvo panyaya yekuti aishandisa mitero iyoyo kuti awane platform yekutaura nezvaanenge achifunga izvozvo.
Kana muchinzwa achitaura I have a dream, chii chamunofunga?
I have a dream mainly manzwisisiro andinoiita ndeyekungoti taingoshumira ndechekungoti vanhu vatema vave nemasame privileges nemasame rights as macounterparts avo evanhu vavanhu vachena. Ndo chega chaaida, hapana kuti aida more or less, aingoda maequal rights. Saka kana tichifunga nezveequality, whether its gender kana iri yerace kana iri yenationality kana iri yereligion, ndo zvaainyanyoshandira upenyu hwake, legacy yake ndo zvaainyanyoshandira kuti vanhu vese vave nemaopportunities mamwe chete, vave nemaprivileges mamwe chete, vave nemarights mamwe chete.
Kana mukatarisa upenyu hwake, chaakatisiyira chii?
Ya, chaakatisiyira ihumbu nekuziva kuti zvana mukamobilaiza mukaita unify ogona kubudirira nekonzi yenyu.
Avo vange vari muzvinafundo Angela Gapa veState University of California vari parunhare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vamwe varidzi vedzimba mudhorobha remasvingo vanonzi vakwidzira vari kuroja mudzimba dzavo mari, kunyangwe vakawanda vavo vari kuti mari dzavari kutambira hadzikwani. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Varidzi vedzimba ava vanoti vachatanga kukwidza mari mwedzi unouya, uye vamwe vachiti vave kuda kubhadhara nemari yemadhora ekuAmerica, asi vakawanda vari kuroja vanoti hakuna kwavangava nemari iyi sezvo vashandiri vasiri kuvatambirisa mari yekunze. VaDennis Chawatama vanogara mumusha weruzhinji wekwaSisk vanoti varwadziwa nekukwidzirwa imba yavanoroja vachiti ivo mari yavo haina kukwira.
Ini ndaibhadhara $70 ike zvino vakuda dhabhu vakuti vanda 140. Isu kwatinosenza mari hadzina kukwira, saka tirikushaya kuti toita sei, togara pai, zvinhu zvakareswa kumira munyika. Zvakatanga kuchikafu ikeno zvava kudzimba futi.
Maroja akawanda ataura neStudio 7 anoti upenyu hwavo hwaoma sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichiwedzera zvakanyanya. Kuroja mukamuri imwe chete kwaitangira pamadhora $50 kusvika pa$90, asi iye zvino vane dzimba vave kuda $100 kana kuti $40 ekuAmerica. Kuroja imba yose ine makamuri matanhatu kana mashanu, kwaitangira pamazana matatu kana mana kumisha inogara veruzhinji, asi kumisha yembosha ichiitawo mari inotangira pamazana mashanu emadhora kusvika pamazana masere. Kukwira kwedzimba uku kunonzi kwaita kuti vanhu vazhinji vabude mudzimba dzakanaka vachinogara mumusha uchiri kuvako weVictoria Range uyo usati wave nemagetsi nezvimbuzi uye une dzimba dzakachipa. Pastor Maximum Sindo ndemumwe wakakwidzirwa imba mumusha unogara mbozha weTarget Copy uye vachinzi vachitanga kubhadhara madhora ekuAmerica.
Taimbobhadhara $500. Iyo iya yekuti dollar redu bond redu rine US raingonzi 1:1. Saka landlord wedu akupatsanura wakuti madollar chaiwo iwo kuAmerica ndoaanoda. Asi wakadoti ndareduce rent ndoda 475 asi achireva madollar. Zvinoisa hatina kwatogonawo mawana kana. Saka ndo situation yativinga iyoyo yokuti marenti achinjiwa akudiwa in hard currency. Yatisina access to.
Varidzi vedzimba vanoti vari kuidza dzimba dzavo nekuti zvinhu zvose zvakakwira munyika uye zvakawedzerwa nekwidzi wakaitwa mafuta edzimotokari nemutungamiriri wenyika masondo mashomo apfuura. VaHard Life Mapingure vanoti mari yavaiwana kumaroja yakanga isingasatengi sezvo zvinhu zvose zvakakwira munyika.
Isu dzimba dzedu kutakwidza kubva ku$70 dzaku 140 inongova 100% increase. Isu torinani takwidza ne 100% dai takada kutedzera hurumende zve 150 aminoti taisvikepi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu munyika iro rinotungamira bazi reRandboard vaJulai Moyo kuti vatipewo pfungwa dzavo. Asi vaanoziva muguti mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vakurudzira kuti varidzi vedzimba vasakwidze mitengo sezvo vagari vazhinji vasati vawedzerwa mari dzemihoro munyika. Zvichakadaro zvinhu zvave kugadzikana mudhorobha remasvingo umwe maswera makanyarara vanhu vari kumabasa uye zvitoro zvizhinji zvakavhurwa. Izvi zvinotevera kuvhara kwakamboita dhorobha sondo rose rapfuura zvichitevera kuraridzira kwakaitika munyika yose. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangwe hazvo dare repamusoro remuDRC rataura kuti vaFelix Tshisekedi ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, zvinoratidza kuti nyaya iyi icharamba ichinetsa kwechinguva chikuru sezvo varipo vazhinji vasingabvumi kuti vatsekesedi vakakunda pachena. Kwakaita kudengenyeka kwenyika munyika yeChile nemusi wemugovera kukauraya vanhu vaviri nekusiya zviuru nezviuru zvevanhu zvisina pekugara pamwe chete nemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari munzira kudzoka kumusha mushure yemekugurira rwendo rwavo munzira kubva kuEurope vachiti vari kumhanyira kunogadzirisa zviri kunetsa. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vaona zvisina kukodzera kuenda kuDavos nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndivo vachanomiririra Zimbabwe kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos uri kutanga mangwana. Zvinhu zvinoramba zvakaita manyamamire nerongo munyika, vanhu vachiratidzira bhizinesi rakamira uye mauto achienderera mberi nekurova nekumbunyikidza vanhu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University Dr. Riki Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Maonero andinoita ndeyekuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanyara kuendera mberi kana kupedzisa nzendo dzavo dzavanga vakaronga. Haisi nyaya yekuti vanzwira vana veZimbabwe tsitsi, nekuti dai vanga vakanzwira vanga ari munhu anzwira vana veZimbabwe tsitsi, vangadai vakarega kutoenda kunzendo dzavo kana kuti vakati vasvika kuRussia. Nekuti pavakasvika kuRussia ndo pakapisa chimoto, vangadai vakadzoka ipapo ipapo. Saka vanenge vanyara kuti vazonobvunzwa nyaya dzakadaro pamberi pepasi rose.
Zvarwawo zveZimbabwe zviri kuEurope nevamwe vakakomberedza vanga vachironga kunoratidzira neuwandu zvikuru kubva mangwana kuDavos. Vangadaro vatyawo here kushereredzwa nemhuri yavo iri ikoko iyi?
Hongu, imwe nyaya yavanga vachazonyara nayo ndokunga vatarisisa nyaya dzese idzodzidzi vakaona kuti hapana chinonobuda uko. Nekuti ngatirangarire vazinga kuti kuDavos uko mutungamiri wenyika ari kunoshava kunotsvaga cheuviri chingabatsire nyika yedu iri mumatope panyaya dzezveupfumi. Saka mbopafungai kuti apa uri kuda kushava, apa uri kushoreredzwa nevana vako vauri kuti unotungamira, apa kumusha kuri kunzi ibaya wabaya, nyaya dzese dzadzisina kumira zvakanaka. Ndosaka ndichiti inini ndinoona sekuti mutungamiri wenyika anyara kuti anozvinyanika pachena pamberi pepasi rose.
Tiri kunzwawo vamwe vanotaura-taurawo vachingoti kumusha uku kune mashokowo anga achitaridza kuchichidzira muchigaro chavo. Zvingadaro zvavatumawo kutya here kuti ndingaitwe zvakaitwa vaMugabe?
Nemamiriro akaita zvinhu mubato weZANU-PF hazvirambiri izvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University, Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunhare kuSouth Africa. VeZimbabwe Football Association vazvipira kuti makundano eCOSAFA Cup aitirwe muZimbabwe. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti vazivisa veCOSAFA kuti vari kuda kuti makundano ezvikwata gumi nezvina aya aitirwe muZimbabwe muna gumi guru. Zimbabwe yakambopiwa mukana wekutambirwa Africa Cup of Nations asi makwikwi aya akabviswa munyika zvichinzi dzinhandare dzemuno dzaive dzisingakonzere kutambirwa makwikwi emhando yepamusoro yakadai. Asi mumwe muteveri wenhabvu vatinashe Chikono vanoti Zimbabwe ine nhandare dzakawanda dzinokwanisa kuti COSAFA Cup ibudirire.
Aiwa, vatiita zvakanaka bozi. Magrounds edu muno muZimbabwe akanaka zvokuti kuhosta COSAFA kai itournament diki zvokutoti haa yasiyana na AFCON aya magemu mahombe kunotambirwa magemu mahombe. Muno muCOSAFA haa tinokwanisa kuhosta bozi. Magrounds edu akanaka zvokuti.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu muzvare Patience Muchirahondo vanotenderana navaChikono.
Rufaro inopinda vanhu 40,000, Baba Fields 35,000. Dziri two idzodzo dzinokwanisa kutambirwa COSAFA. Then National Stadium yotambirwa final.
VaKamambo vanoti vari kuita hurukuro nehurumende kuti ibuditse mari yekuti makundano aya abudirire kuitwa semarongero avakaita. Vanoti vane chivimbo chekuti hurumende pamwe nemamwe makambani emuno vachabuditsa mari yekuti makwikwi aya aite mutsindo sezvaakamboita makore gumi apfuura. COSAFA Cup yakapedzisira kutambirwa muZimbabwe muna 2009 apo Warriors akarova Zambia 3-1 mufinari. Murairidzi weMawarriors pari zvino Sande Chidzambwa ndiye airairidza chikwata ichocho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, vanhu vachipomera mauto mhosva yokuvashungurudza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, tutarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rinoti hurumende ngaivhure masaisai eindaneti sezvo zvakaitwa zvisiri pamutemo. munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaRusty Makamu vasungwa muHarare nhasi. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.